DJ Eno Music.
A music acoustic,
Chum Chum Center,
Rosuila,
Mokum Denga,
Double Up, Selecta Iman, Dina Silent Killer,
Mokum Denga, Chill Out, Kanufura Duff, Mbeu,
Eno,
Kanufura Lodge, Aga,
Chinunichi,
Kanyange Kanushanda Undercover, Kupa Parati, Chum Chum Kati.
Atiwae Zvitam Jene, Uchiita Zvakatakwa Asi Usingabheme. Ndibvise paWhatsApp usatsvake Jene, Wakadisa Momsi Yangu Akanyomba Mwene, Yo. Handiti we wae Zvitam Jene, Uchiita Zvakatakwa Asi Usingabheme. Ndibvise paWhatsApp usatsvake Jene, Wakadisa Momsi Yangu Akanyomba Mwene.
Mumzi wako ndikava chuna, kuti ndava samu dene. Nekuti kakarowa nemushenge nene. Kaka wacha yembe azichene. Kana ngegachi zamba, zamba sechipembe nene. Amuka kete, hakana kura irwa kwa vatete. Kaka master chigaiche ku epe repe. Handika bleme, chanjira kutikacha kusira mushenjene.
Uchiita zvakatakwa asi usingabheme. Ndibvise pa WhatsApp usatsvake Jene, Wakadisa Mumzi Yangu Akanyomba Mwene, Yo. Handiti we wae Zvitam Jene, Uchiita Zvakatakwa Asi Usingabheme. Ndibvise pa WhatsApp usatsvake Jene, Wakadisa Mumzi Yangu Akanyomba Mwene. Uri Bambi, handina basa newe, kunyange ukadi handichafenda mhanya newe. Wakashaina paya ndiwe, usingaziwe uri kuwaina pamusewe. Chimira ndikuru menzewe, hapana kana musikana wandaitoboda sewe. Bati waita sembewewe, ndichikudza ndinokuda iyo singaterere.
Bati wae Zvitam Jene, Uchiita Zvakatakwa Asi Usingabheme. Ndibvise pa WhatsApp usatsvake Jene, Wakadisa Mumzi Yangu Akanyomba Mwene, Yo. Handiti we wae Zvitam Jene, Uchiita Zvakatakwa Asi Usingabheme. Ndibvise pa WhatsApp usatsvake Jene, Wakadisa Mumzi Yangu Akanyomba Mwene.
Mumzi wako ndikava chuna, kuti ndava samu dene. Nekuti kakarowa nemushenge nene. Kaka wacha yembe azichene. Kana ngegachi zamba, zamba sechipembe nene. Amuka kete, hakana kura irwa kwa vatete. Kaka master chigaiche ku epe repe. Handika bleme, chanjira kutikacha kusira mushenjene.
Uchiita Zvakatakwa Asi Usingabheme. Ndibvise pa WhatsApp usatsvake Jene, Wakadisa Mumzi Yangu Akanyomba Mwene, Yo. Handiti we wae Zvitam Jene, Uchiita Zvakatakwa Asi Usingabheme. Ndibvise pa WhatsApp usatsvake Jene, Wakadisa Mumzi Yangu Akanyomba Mwene.
Handi wae Zvitam Jene, Uchiita Zvakatakwa Asi Usingabheme. Ndibvise pa WhatsApp usatsvake Jene, Wakadisa Mumzi Yangu Akanyomba Mwene, Yo.
Handiti we wae Zvitam Jene, Uchiita Zvakatakwa Asi Usingabheme. Ndibvise pa WhatsApp usatsvake Jene, Wakadisa Mumzi Yangu Akanyomba Mwene.